manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina chikunguru 21 2022 makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi Daro ropa mutongo wekuti nyaya yekuti mumiriri weZengeza West muParamende vaJob Scala vakatenderedza video iri kunzi yaida kuvhiringidza maferefete rwenyaya yekupondwa kwamuzvarimo Blessing Ali ienderere mberi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa wovhura zviri pamutemo musika wezvezvicherwa kana kuti mine entra kuulawayo. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vobatwa nechirwere cheCOVID-19. Indwe mimwe emisore nao zedu zanasi ichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Darara magistrate muHarare nasi raramba chikumbiro chevakafano bata chigaro chemutewedzeri wasachigaro webato reCitizens Coalition for Change vari mumiriri weZengeza West mudare reParamende vaJob Scala chekuti vasatongerwe mhosva yekuti vakaedza kuvhiringidza kuferefetwa kwenyaya nekuburitsa vhidhiyo yemanyepo nezverufu rwamuzvaremo Blessing Ali nengo yebato iri yakapondwa kunyatsime asi gweta ravaSkala amai Beatrice Mutetwa vaudza dare kuti iyi mhosva iri kungobikwa nevachuchisi nemapurisa vanoti vachuchisi havana kana kutoburitsa vhidhiyo yacho iri kutaurwa mudare sehumbowo kana kuti ndo vakaiburitsa pamadande mutande amai Mutetwa vati imwe vhidhiyo iri paYouTube yakaiswapo vaSkala vari mutirongo asi muchuchisi vatafara chiramba vati nyaya yekuti vari kufungidzirwa chete inopa kuti zvikodzere kuti vamiswe pamberi pedare mutongi wedare vaStanford Mambanje vawirirana nevachuchisi Mukuziya nyaya iyi Blessing Zulu Studio 7 abata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKennedy Masie.
Segweta ndinoona sekuti dare rinenge ratadza kuisisa nyaya yanga iri yaunga chifanga kutonga. Ndinoona sekuti nyaya iripo haizi nyaya yeconcept ye reasonable suspicion but inyaya yekuti nyaya iri kupomerwa vaJob Scala. Inyaya isinga existi haitoripo.
Sei muchidaro
vaJob Scala vanga vakavharirwa vari muchizarira and havangave vakaita publish video iri kutaurwa iwo vanga vakatosungwa vari muchizarira saka ndo nyaya yanga iripo yokuti dare haitori na nyaya pamberi payo uyezve vachuchisi havana umbowo wokuti vaJob Scala vangave vakapara mhosva iyoyi
Zvino sei dare risina kuwirirana nezviri kutaurwa nemagweta avaSkala apa vaMasi.
Ndinoona sekuti dare ipapa ratadza kuhisisa nyaya yanga iri pamberi pavo uyezve vatadza kunyatsokuongorora nekutonga nyaya iyi nokuti dai vanga vanyatsokuongorora zvanga zvichitaurwa negweta ravaJob Scala mai Beatrice Mutetwa vangave vabvisa. VaJob Scala nasi unopa remand nekuti hapatori na nyaya uyezve vaJob Scala hangava vachienda kunonzi vanotongwa vachitaura nyaya istoripo nangu pamapepa ari pamberi pa magistrate so ndo maonero angu yekuti nasi nyaya iyi yaigona kuve yaenda nepamwe
sei muchidaro
dai panga panyatso kuongororwa zvanga zvichitaurwa negweta ravaJob Scala mai Beatrice Mutetwa uyezve nekuongorora zvekare kuti prosecution haina yatingati pamutemo a case before the courts and uyezve kana zvakadaro mutemo unotaura kuti nyaya inofanirwa kudismiswa vaJob Scala vachibviswa parimand
Rinorwira kodzero dzevanhu vaKenneth Masie vari parunhare muTexas muno muAmerica naBlessing Zulu Studio 7. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vakazivisa nezuro kuti hurumende yavo ichaita misangano nevatungamiri venyika dzekuAfrica musi wa13 kusvika musi wa15 zviita gore rino muguta reWashington DC. VaBiden mutsamba yavo yavakanyora nezuro vakati misangano iyi icharatidza kuti hurumende yeAmerica ine chido chekushanda nenyika dzese dzemuAfrica munyaya dzekodzero dzevanhu, kupedzwa kwedenda reCOVID-19 nemamwe matenda achauya, kudzivirirwa kwematunhu uye nyaya dzekuchinja kwemamiriro ekunze. Hazvisati zvajeka kuti vatungamiri vachakokwa ndevenyika dzipi, asi vakawanda vanoti havatarisire kuti mutungamiri weZimbabwe vaEmmerson Mnangagwa, vakatemerwa zvirango zveupfumi neAmerica, vachakokwa. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvokutyidzana nedzimwe nyika vaFrederick Shava kuti tinzwe divi ravo. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachidzidzisa paTswane University kuSouth Africa muzvinafundo Riki munyaradzi mukonza kuti tinzwe mafungiro avo.
America neAfrica zvine hukama hwakagara huripo, kunyangwe vaJoe Biden vasatwapo nekutyidzana nekubatsirana kuedza kupedza matambudziko akawanda ari pasi rino, akafanana nematambudziko ezveutano, matambudziko ezvematongerwo enyika, matambudziko ezveupfumi nemamwe matambudziko ezveugaro hwevanhu. Saka America ine maprograma ayo ainotoita kunyika dzakawanda dziri muAfrica nebazi ravo rinodezwa kunzi USAID. Ine zvainobatsira zvakawanda panyaya dzakawanda chose.
Iyo America mukushingirira kwayo kukoka Africa yose kudai, inenge ichiwanei mazviriwo?
America inowana influence ndikati sekuti paya panozoda kuzoitwa pada zvekuvhota kumasangano akaita sana US United Nations, kana America yagara ine ukama hwakanaka nenyika dzakawanda dzemuAfrica, inotoziva kuti ine mavhosa akati wandei anobva kudunhu rekumwe kuAfrica. Inobatsirikanawo pane kudyidzana kwezvemabhizimusi, inobatsirikana pane zvakawanda zvimwe zvinogona kunge zvichiwanikwa kuAfrica. America inobva vemabhizimusi vekuAmerica vanobva vakwanisa kuuya kuzoita zvemabhizimusi nevekuAfrica.
Ko Zimbabwe zvainorarama iri chinzi iri pasi pezvango zveupfumi zviri kutadzisawo vatungamiriri kufamba pavanoda kufamba nevakavakomberedza, ingakokwewo here kumusangano uyu?
Handione Zimbabwe ichikokwa ende zvinodzosera zvinodzosera upenyu hwemuZimbabwe kumashure nekuda kwekuti pane zvinogona kuwanikwa kumisangano yakadaro, pane zvibvumirano zvinogona kuitwa, pane ukama unogona kuvakika hunobatsira nyika nevanhu vari mukati menyika, huchapozwa nekupada nekuti Zimbabwe inenge isina kuenda kunenge kwauko kuchaendwa nevamwe. Saka zvinhu zviri kudzosera nyika yeZimbabwe kumasure.
Vavanga vari nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachidzidzisa paTswane University of Technology kuSouth Africa muzvinafundo Riki munyaradzi mukonza, vachitaura naIvan Zininga veStudio 7 vari muSouth Africa. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vabatwa nechirwere cheCOVID-19 nhasi. Izvi zvaziviswa nemuzinda wavo weWhite House. VaBiden vanoti havo vakabayiwa nhomba kanokwana kana. Vanzi havasi kunyanya kurwara asi vatotanga kunwa mishonga. Nyanzvi dzeutano dzinoti hadzo vanofanira kutarisiswa navana chiremba sezvo vave nemakore 90 nemapfumbamwe ekuberekwa. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata mukuru wesangano reCommunity Working Group on Health vaitai Rusike.
Muchirungu vanoti COVID-19 is an equalizer. Zvichireva izvo kuti chirwere ichi che-COVID-19 hachisarudzi kuti ungave uri presidendi, ungave uri mambo, ungave uri jaji, ungave uri ani zvake, unokwanisa kubatwa nechirwere ichi.
Muzinda weWhite House uri kuti vaBiden vanga vakabaiwa nhomba kanokwana kana, nekuti vakabaiwa mabooster maviri mushure mekubaiwa nhomba mbiri dzinokurudzirwa. Izvi zvakakosha sei?
Dzidziso inopihwa maringe nechirwere cheCovid inenge ichitaura kuti vaya vakwegura nevaya vane zvirwere zvavagara vainazvo ngavakurudzirwe kuti vange vachibaiwa. Saka mukatarisa zvinoratidza kuti vakabaiwa nhomba yekudzivirira chirwere cheCovid-19. Izvo zvinoita kuti vave nedziviriro yakati simbei, uye zvoita kuti vanokwanisa kunge vave nemasoja mumwiri mavo anobatsira zvakanyanyisa kurwisana nechirwere ichi cheCovid-19 chavabata ivo.
Mutsauko uri papi pane vaya vanenge vasina kana kutombobaiwa nhomba yacho?
Tinoona kuti vazhinji vanenge vasina kubaiwa vanokurirwa, anogona kurwara zvakanyanyisa zvekupinda muchipatara kana kurasikirwa neupenyu. Saka hazvireve kuti munhu kana achinge abaiwa nhomba yekudzivirira COVID-19 haachabatwa nechirwere cheCovid-19 kwete. Nyango wakabaiwa unokwanisa kubatwa zvekare nechirwere cheCovid-19. Asi zvoreva kuti iwewe wakabaiwa unenge une dziviriro iri nani tikada kutarisanana nemunhu uya anenge asina kubaiwa nhomba yeCovid-19.
Ko vakabaiwa ari kunzi mabooster aya echitatu kana rechina?
Kana wakabaiwa booster zvoreva kuti wave nekudzivirirwa kwakatosimbiridza kudarika munhu akangobaiwa nhomba mbiri chete kana kuti imwe chete chete. Saka Biden president kuAmerica avange vari munjodzi yakanyanya nekuda kwekuti vane dziviriro yekubayiwa. Hongu vangagare vangagone kuti vane makore atifambei yekuma79 ikoko, asi tinoona kuti vazhinji vanenge vakabayiwa nhomba yekudzivirira kana kuti vakazobayiwa zvekare iwo mabooster vanenge vaine dziviriro iri nani.
Pane zvingadzidzwawo here neveruzhinji nezvekubatwa kwavaBiden nechirwere ichi?
Tinotipawo chidzidzo isu veruzhinji kuti munhu akaita savapurezidendi wenyika ine simba rakadaro, ine upfumi hwakadaro, kana achikwanisa kubatwa nechirwere cheCovid-19, ko iwewo zvako jatwero uri kuramba kubayiwa nhomba yekuti udzivirirwe COVID-19 chinozokutadzisa kuti ubatwe neCovid-19 chii? Saka tinotowana kudzidza kwakanyanyisa isuwo zvedu tiri kunyika dzakaita sana Zimbabwe, tine zvipatara zvisina kunyatsosimba zvakanaka, tikazobatwawo nayo inogona kutikurira. Saka veruzhinji ngatidzidzeiwo chimwe chete kana chiviri kubva pakubatwa kwavaBiden neCovid-19. Uyo anova munhu anotungamirira nyika ine upfumi unodarika nyika dzese, ine simba rekurwisa zvinodarika nyika dzese. Kana iye achikwanisa kubatwa nechirwere cheCovid-19, chinotadzisawo isuwo zvedu kuti tinge tichisangana nedambudziko iroro chii.
Vanga vari mukuru wesangano reCommunity Working Group on Health vaitairi Sike vari paRunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Vagari vakaputsirwa dzimba dzavo nemapurisa paArnold Farm kumaZoe, purazi richida kutorwa nevaive mudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe, vanonzi Nedare varipwe nehurumende. Mhuri makumi maviri dzakaputsirwa midziyo uye dzanzi dzipiwe mari inosvika zviuru makumi matatu zvemadhora ekuAmerica kana kuti $30,000. Mapurisa akaputsira vanhu ava midziyo yavo muna Kurume 2017. Vakaendeswa kumatare igurukota rezvemukati menyika vakazembe kazembe nemukuru wemapurisa vaGodwin Matanga. Vanhu ava vanga vachimirirwa negweta muzvare Idirashe Chikomba vesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights. Ngatinzwe hurukuro yavaita naBlessing Zulu Studio 7.
Dare redzimhosva rakapa mutongo wekuti vanhu makumi maviri nemaviri vekuAnold Farm vanofanirwa kuripwa kupwanywa kwakaitwa midziyo yavo nekushungurudzika kwavakaitwa pavakapwanyirwa vachibviswa panzvimbo pavaigara zvisiri pamutemo. Rakataura iro kuti magweta aimirira mapurisa akatadza kuudza umbowo hwekuramba kubviswa kwevanhu ava zvisiri pamutemo panzvimbo yeAnold Farm. Vakataura zvekare kuti umbowo uhwu hwaitsigirwa nekuti muna 2015 vanhu ava vakamboda kubviswa zvisiri pamutemo vakapwanyirwa zvinhu zvavo uyezve vakashungurudzika.
Ndivanani vakaendeswa kumatare?
Vakaendeswa kumatare ndi Minister of Home Affairs na Commissioner General of Police na Inspector Mwisaya vanga varivo mukuru wemapurisa pamazoe police station pakaitika chiitiko ichi. Minister of Home Affairs na Commissioner General of Police vakaendeswa kumatare pamusaka pekuti ndivo vakuru vemapurisa muZimbabwe yese, saka vakaendeswa kumatare pamusaka peizvozvo.
Vanhu vamaimirira ava vakatambira sei mutongo?
Vakafara zvikuru nekuti zvakatora nguva yakati rebei kuti vakwanise kuti varipwe nechiitiko ichi, uyezve vakava nekusununguka nekuti zvakaratidza kuti muno muZimbabwe kudzero dzavo dzichine basa.
Gweta muzvare Idirashe Chikomba vesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Kuro dzatiri kuita nevechidiki vari kushanya muno muAmerica pasi pechirongwa cheMandela Washington Fellowship, tine hurukuro namuzvare Nonhlanhla Nyati Nyanzvi munyaya dzezvemitero vanoshanda vakazvimirira. Muzvare Nyati vari pachikwata chevechidiki mazana maviri kubva kuAfrica vari muAmerica kuzokwenenzvera zvidzidzo nemabasa avo. Ngatinzwe hurukuro yavaita naIvans Zininga weStudio 7.
Ndaka apply kupinda muchirongwa che yali Mandela Washington Fellowship muna 2020, asi nenyaya dze COVID hatina kukwanisa kuuya muna 2020. Ndobva tanzi timbomirira 2021 tikatadza kuuyawo zve. Pamberi takazokwanisa kuapply kuti tiite 200 vanouya out of 700. Ndokuya kwandakaita kuno.
Kumusha munoita nezvei imi?
Inini ndinoita zvetax, ndinobetsera mabhizimusi nyaya dzeku gadzirisa tax dzavanobhadhara kuZimbabwe Revenue Authority.
Saka chamuri kuda kuwana muchirongwa chinechi chii chamunoda kudzokera nacho kumusha?
Chandinoda kuwana kudzidza maitirwo ezvinhu muno zvatinokwanisa kunoitawo kumusha, zvino include zvinhu zvinenge matex preparation software, kuti vanhu vakwanisewo kuita basa ravo nyore.
Saka pari zvino zvamadzidza zvamabata zviviri zvitatu ndezvipi?
Ndadzidza nyaya dzesocial justice nekukosha kunoita vanhu vatema vemuno maAfrican American kuti vakabva kupi kusvika pavari pari zvino.
Tanzwa kuti muchazoendawo kune zvimwe zvikoro muno kwemamwe masvondo maviri matatu here? Imi muri kuenda kupi?
Ndiri kuenda kuJackson State University iri muJackson, Mississippi.
Ndodawo kuti mutibatsire vanin'ina vedu nehanzvadzi dzedu vari kumusha vanotarisawo vachiti tikakura toda kuzoitawo sasisinono avo. Mashoko amungavapewe kuridziro ndeyekuti kudii?
Ndinoti endai kuchikoro munodzidza, musanete nekudzidza. Ndatenda.
Muzvare Nonhlanhla Nyati vanoenyanzvi munyaya dzezvemitero Vari paronare muno muWashington DC na Ivan Zininga we Studio 7. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri mutsva wenyika yeSri Lanka vaRanil Wickremesinghe vatora mhiko nhasi vachitora chigaro chava Gotabaya Rajapaksa, avo vakasiya basa mushure mekunge vanhu vemunyika iyi varatidzira zvakasimba kwemwedzi yakawanda vachiita havasi kufara neutongi hwavo zvikuru panyaya dzezvo. Ukraine inoti vanhu vaviri vafa, vamwe gumi nevapfumbamwe vakakuvara mushure mekunge Russia yabhomba dunhu reKharkiv. Russia iri kuti iri kuda kutora mamwe ematunhu ekuchamhembe kwenyika yeUkraine. Russia iri kurwisawo dunhu reDonbas. America yavimbisa kuti ichatumira Ukraine zvimwe zvombo zvekuzvidzivirira kubva kuRussia. Panguva iyo nyika yatarisana nesarudzo dza 2023, zvinhu zvinonzi zviri kuramba zvichiita manyamamire nerongo munyika. Munyaya dzekodzero dzevanhu, hurumende pamwe nemapurisa vachipomerwa mhosva yekutyora kodzero dzevanhu, uyewo nenyaya yekuparara kweupfumi hwenyika. Nekune rimwe divi, vashandi vehurumende vakazivisa svondo rino kuti nhaurirano dzavaiita nehurumende pamusoro pemihoro dzakaparara vachipomera hurumende mhosva yekusavimbika. Mubatanidzwa wemasangano akazvimirira weCrisis in Zimbabwe Coalition pamwe nemamwe masangano evashandi vehurumende vanonzi vakanga varongwawo kuti vanhu vapinde mumigwagwa mangwana, asi mapurisa anonzi akanyima sangano iri mvumo yekuti vanhu varatidzire. Vashandi vehurumende vakavimbisawo zvekare kuramwa mabasa kutanga nemuvhuro unouya kana nyaya yemihoro yavo isina kugadziriswa. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kupomera mizinda yenyika dzekunze iri munyika mhosva yekupindira mune zvematongerwo enyika muZimbabwe nekukonzera matambudziko ose anonzi ari kusangana nenyika, vachiti mizinda iyi iri kuda kusvibisa hurumende yavo pamberi pesarudzo dza 2023. Saka zvii zvingaitwa kugadzirisa matambudziko aya? Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yeZANU PF Dr. Simba Mavaza pamwe nevanorwira kodzero dzevanhu uye vachitungamira sangano reHeal Zimbabwe Trust vaRashid Mahia. Tatanga nekubvunza vaMahia kuti vanoona sei zviri kuitika munyika izvi.
Zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyika, zviri kuoneka kwose kwose. Kubva kuvashandi vehurumende iye, kushaikwa kwemari, kushaikwa kwemabasa. Hazvizvo kuti munhu wese anongozviona. Zvipatara hakuna mishonga, vanoshanda kuzvipatara vacho havasi kubhadharwa, mari yavanobhadharwa haikwani kuti vatoendesa vanhu vavo kuzvipatara. Varairidzi, mari yavanobhadharwa haitokwani kuti vaendese vanhu vavo kuzvikoro. Hazvina kumirira zvakanaka kune munhu wose muZimbabwe. Saka kana bumiro remutemo reconstitution yeZimbabwe rinopa vanhu kodzero dzekuratidzira kuhurumende kuti havasi kufara nemamiriro ekunze, saka zviri pasi pemutemo kuti vanhu varatidzire kuhurumende kuti havasi kufara.
VaMavaza, munotii nezvataurwa navaMahia?
Dambudziko ratinaro nderekuti kune vanhu vane pfungwa dzavo vari kuda kubvisa hurumende zvisiri pamutemo, vari kutya sarudzo dziri kuuya idzi. Saka varoda kuedza kufanogadzirisa pamberi pedzimwe nyika kuti Zimbabwe inyika isina kufara, isina runyararo. Saka varoda kukonzera mhirizhonga kuitira kuti kana vachinge vazokundwa pasarudzo vanozoti takabvira kare kushungurudzwa. Chechipiri, Zimbabwe hairambidze vanhu kuratidzira. Pane zvikonzero zvapiwa zvinoita kuti vanhu vasaratidzire. Zviri kuitika kumusha iko zvinezvi hainei nenyaya yekuratidzira, inyaya yevanhu vari kushandiswa kuti vanyangadze chimiro cheZimbabwe. Ndokusaka vari kuita mademonstrations even outside Zimbabwe. Kuno kuEngland, kuAmerica, every embassy vari kuita mademonstrations. Hurumende yeZimbabwe iri kuZimbabwe, why don't demonstrate outside? Saka zvinokutaratidza kuti zviri kuitika iko zvinezvi izvi chiritori chinangwa chavakatogadzira kuti vanyangadze zita rehurumende nenyika yeZimbabwe.
VaMahia, tiri kunzwa Dr. Mavaza vari kuti zvese zviri kuitika zvakanangana nekusvibisa zita rehurumende nenyika yeZimbabwe uye vanhu vari kushandiswa nenyika dzekunze, munoti?
Ndinoona kuti vaMavaza vakazi vari muno munyika yedu yeZimbabwe parizvino. Kana vari muno vanogona kuzvisisa kuti chiwa vamafazi muno muZimbabwe chaakungotengeswa neUS dollar chete. Kono notenga havatodi maRTGS vakatoda kutenga chingwa neRTGS. Vanotoramba RTGS vatipei US dollar. Apo chingwa chingori basic vamafazi. Asi toda kurasa kuoma kwakaita zvinhu kune munhu ari kutambiriswa zimudhola. So munhu akadaro haatumwe nemwe munhu. Kana uchiratidzira kuhurumende yako iri kutungamira panguva iyoyo unenge watumwa nani. Vanhu vari kutumwa nenzara, vari kutumwa nekushupika kwavari kuita. Nyaya yasarudzo kupa vanhu mukana kuti vabvise hurumende iripo vaise yavanoda kana kuitsosera. Kuchinjwa kwerejimu kuripo pamutemo, hatitumwe nevamwe vanhu. Tiri kuzvituma uye vanhu vari kudai vari kutoenda kumapurisa zviripo. Saka vanhu kana vasingafari vanofanira kuenda kuhurumende yacho iyoyo votaura kuti hatisi kufara. Ndosaka zviri pamutemo kunovaratidzira.
Dr. Mavhaza, hurumende iri kunzi iri kutyora kodzero dzevanhu asi ichizohwanda nenyaya dzekungotuka venyika dzekunze nevemasangano akazvimirira kuti vari kuda kuefekta regime change kana kubvisa hurumende. Zviwo zviri kuitwa nehurumende kugadzirisawo chimiro chayo kuti isarambe ichingonongedzwa.
Ukaona munhu anenge achingonongedzwa, munhu ane bhora ndianomakwa, imbwa dzinohukura mota iri kufamba yakamira haihukurwe. Saka mukatongora miromo yawanda yakanongedzera kuhurumende, zvinoreva kuti hurumende iri kushanda basa rakaisonaka kushandira vanhu vayo. Asi kune nhunzva tsunzva nhubu nharadada dzisingadi kuona hurumende ichibudirira. Vanhu havasi kurambidzwa kuratidzira, vari kuudzwa maconditions kuti iko zvinezvi tine dambudziko rakati nerakati mozoratidzira mumwe musi. Tobva vati aiwa matiudzirei hatiudzwe izvozvo. Asi tiri kuona nekuti hatisi mapofu kuti kune vari kuvatuma, ari kuvamonyorodza maoko, kune vari kupiwa mari vana mahiyava nana mutasa ava vari kupiwa mari kuti vanyangadze zita reZimbabwe. Nyika yeZimbabwe haitengeswi nemari, hainotengwa neropa.
Taurai tinzwa mahiya.
Ndekupedzisira ndekuti nyika yedu yeZimbabwe kuti ienderere mberi, vana vese veZimbabwe vanofanira kugara pamwe chete poita national dialogue. Vanovaagiriya kuti chii chatofanira kuita kuti tipedze nyaya yemhirizhonga. Togara basi tochiya tingaide kuti tipedze nyaya yeuori. Chii chatingaide kuti tive nesarudzo dzisina mhirizhonga, sarudzo dzekuti kana tapedza sarudzo munhu wese anokudzikana neizvozvo.
Maita basa vamahiya. Dr. Mavhaza, zvinotambirika here zviri kutaurwa izvo navamahiya?
Vamahiya vari kutaura zvakanaka chaizvo, asi pavari kushaisha ndipe kungofunga kuti hurumende iri kudzvinyirira vanhu. Hurumende iri kuti kana mune chekutaura huyai mutaure, asi chimbomirai tange tagadzirisa zvinhu, tange taona kuti nzira dziri clear for us to demonstrate.
Ava vanga vari vanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yeZANU PF, Dr. Simba Mavhaza, vari parunare kuBritain neStudio 7. Manzwa zvakare kubva kune vanorwira kodzero dzevanhu uye vachitungamira sangano reHeal Zimbabwe Trust vaRashid Mahiya vari parunare muHarare neStudio 7. Muchirongwa chedu cheLive Talk cheWomen's Roundtable na 8 PM nhasi tiri kutaura nezvenyaya yekodzero dzemadzimai panyaya yeutano, tichitarisa nyaya yezvavanoshandisa pavanenge vachitevera kana kuti masanitary pads. Hurumende yakambovimbisa kubatsira vanasikana asi zvinenge zvisiri kufamba sezvakavimbiswa. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930-13860 ne-15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne-7255 shortwave. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Dare ropa mutongo wekuti nyaya yekuti mumiriri weZengeza West vaJob Scholar vakatenderedza vhidhiyo iri kunzi yaida kuvhiringidza maferefetoro enyaya yekupondwa kwamuzvare Mo Blessing Ali yenderere mberi. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vobatwa nechirwere cheCOVID-19. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Hola mukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesine mhla ka 21 Ntulikazi 2022 ngugaino kumede site endabeni zethu zanamhlanje.
Effects of COVID-19 pandemic, the mining sector performance from 2.9 billion.
Umongameli Emerson Mnangagwa uvule okusemthethweni umbukiso wabakumsebenzi wokwemba owe-Mine Entra 2022 namhlanje kobulawayo. Izakhamizi zakobulawayo zithi zilahlekelwe kakhulu ngokubhubha kukaSenator Watson Kupe obemela amalungelo abakhubazekileyo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kubulumsakazo. Meli Emerson Mnangagwa uvule okusemthethweni umbukiso wabakumsebenzi wokwemba owe-Mine Entra 2022 namhlanje kobulawayo. Lumbukiso ubusele minyaka emibili ungenziwa ngenxa yokuqhamuka kwe-coronavirus. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Umongameli Mnangagwa uthe uyajabula ngoba umbukiso walonyaka uyathuthuka okujabulisayo njalo sebekusilinganiso sokuyingxenye yekhulwini i-50% emalini abayikhangelele ukuyithola emsebenzini wezokwemba.
It is indeed encouraging that as of last year and despite negative effects of COVID-19 pandemic, the mining sector performance amounted to about 6 billion from 2.9 billion in 2017.
Uqhubeke uMnangagwa ethi uhulumende wakhe usebenza gadalala ukuvuselela ezamabhizimusi kuleli njalo abafuna ukutshala imali kwezokwemba bakhululekile.
To the confidence that investors have in the business environment prevailing in our country under the Second Republic, thank the organizers of this conference for facilitating several focused dialogue sessions and innovative platforms that cater for specific segments within the mining industry.
Umgcinisihlalo wombukiso omkhulu wezokuthengiselana oweZimbabwe International Trade Fair engumcebisi kamongameli uMnumzana Busisa Moyo uncoma inzuzo etholakala kwezokwemba.
Umongameli beqonqosela ukuthi kumele sisibambe leyo nhloso leyo ntaba yokuthi 12 billion. Thina njengebe-ZITF siyajabula ukuthi lathi siyancedisa ukuthi siyibambe le i-12 billion ngokuletha abantu ndawonye ukuthi bakhulume baxoxisane kule 2.4 billion okuthiwa khona isetshenziswa ngalaba abembayo bethenga izinto ezijiyene. Le i-2.4 billion thina besikhangelele ukuthi ithenga izinto ezibunjwa kumbe eziyenziwa lapha eZimbabwe. Yiyo inkulumo ekhona lakusasa, inkulumo leyo sizabe siqhubeka phambili ngayo.
Umphathi ntambo wedolobho lakobulawayo unkosikazi Judith Ncube yena uchaze ukuba imitshina ekumbukiso ingasiza idolobho lakobulawayo.
Umbukiso wanamhla muhle ndimboni participation inhle kakhulu, iphezulu. Even lama products abuyileyo this time hayi ngiwathandile. Ngizendo isukuthi alibana bengilabo abe local authority ukuthi nxa sibona esicabanga ukuthi siyakudinga noba ngibonile kulama greater kule escavator kulana esikudingayo ngiyakudinga vele. Ngifuna ukuhudula abanye abantu mbuye labo la ukwenzela ukuthi esikuzingelayo sihle sikhulumisane labantu bangkhona besinika ama-quotations submitela besingasubmita khona. Ngifuna ukuthi sisizakale kwabulawayo.
Unkosazana Thari Romelodi Mugandavuthe owenkampani ye-Midlands Metals abangene umbukiso walonyaka we-Mine Entra uthi kuyathembisa ukuba bayathola amabhizimusi.
Ngama-manufacturers ama-ferrous laba-non-ferrous metals, so ngansitsho njalo sitsho izinto ezilungisa nge-cast. So siyalungisa silungisa ama-mill balls, silungisa lama-bitters for ama-mills, ama-mill akhona futhi siyawalungisa. Silungisa futhi konke okukrashayo ama-mills, ama-ball mill, ama-hammer mill, lama spares ama mills is ngenye department ina leyo
ubukiso ubunjani njalo nikhangeleleni yelamathuba yena mahle okwenzimbulu
hayi ibusiness sibuye layo sikhangelele ukuthi lathi si ama products ethu ayanceda ama small scale and miners so we are here ukuthi nxa bengafika kithi so sakwanisa ukubancedisa ukuthi labo baqalise amabhizinisi abo lathi sithole le bhizinisi kibo through ama products ethu.
Umbukiso we-Mine Entra uqale izolo mhlaka 20 Ntulikazi uyagqitshwa kusasa mhlaka 22 Ntulikazi. Amankampani adlula ikhulu lamachumi ayisithupha i-160 enelise ukuphatheka embukisweni walonyaka owe-Mine Entra 2022. Abakulo umbukiso ngabakulumsebenzi elizweni jikelele kanye labavela kwamanye amazwe agoqela oBrithani, iChina leSouth Africa. Umbukiso walonyaka wenziwa phansi kwendikimba ethi Explore, Extract, Expand Towards Sustainable Mining Value Chain. Ngimele umsakazo weStudio 7 yikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Izakhamizi zakobulawayo zithi zilahlekelwe kakhulu ngokubhubha kukaSenator Watson Kupe. Ukhuphe obelilunga ledale lePhalamende eleSenate engene emela abakhubazekileyo engowebandla leCCC. Ngesikhathi etshona ubesebenzela amalungelo abagogekileyo njalo ekhokhela inhlanganiso yeMuscular Dystrophy Association of Zimbabwe. Unkosikazi Nesisampofu, isikhulumeli seCouncil yakobulawayo, utshele umsakazo weStudio 7 ukuthi balahlekelwe kakhulu njengedolobho.
Idolobho lakobulawayo likhala lemuli yakokhuphe, abahlali bakobulawayo, iSenate of Zimbabwe, leZimbabwe jikelele ngokwedlula kwababa uSenator Watson Kupe.
Ungasichasisela ngomuyi uSenator Kupe ukuthi yena wayevele engubani?
Ubaba Senator Watson Kupe was a leading champion in gender and social inclusion. Esebenze kakhulu ledolobho siqoqa njalo silungisa umsebenzi oncedisa ukuhlala kuhle kwabantu bonke edolobheni kakhulu abantu abagogekileyo o esingathi ngabantu abale disabilities.
USenator Kupe uthola inhlonipho ebantwini bakobulawayo abaningi. Bamkhumbula ngomsebenzi wakhe uphi?
Sasebenza la kakhulu njengedolobho ukwakha i-gender and social inclusion policy njalo lamanye ama-programs ayi-water and sanitation esasebenza nawo lama-partners. Ubaba Kupe ubele association ayikhokhelayo iMuscular Dystrophy Association of Zimbabwe. Leyi ube kwi-association ye-active kobulawayo njalo iloke i-active kobulawayo incedisa abantu abaphila le muscular dystrophy. Njengedolobho siyananzelela njalo siyawubongela umsebenzi wakhe wokuthuthukisa abantu abagogekileyo njalo ukuthuthukisa i-inclusion, i-social inclusion of everyone in Bulawayo. Usodolobho, his worship the mayor, ama councillors, aldermen, utown clerk, the mayor, heads of department edolobheni lakobulawayo bayakhala lemuli yakokhuphe ngalesi sikhathi. Silahlekelwe kakhulu omuntu owayesukumela phezulu ukwakha ubulawayo.
Unkosikazi Nesisampofu isikhulumeli seCouncil yakobulawayo obekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Abantu abanengi kobulawayo bathi akulancedo ukuyahlola amagama abo kuluhlu labelilungelo lokuvota olevoters roll ngoba ibandla elibusayo kalisoze liphume embusweni lanxa linqotshwa ukhetho, kubika intatheli izindaba yeStudio 7 uEzra Chisa Svanda.
Abakhangele ezokhetho lenhlanganiso ezizimeleyo bathi kuyethusa kakhulu ukuthi abantu abalandaba lokuyahlola amagama abo kuluhlu lwabelelungelo lokuvota olwe-voters roll bona bebhekane lobunzima obumangalisayo eZimbabwe. Omunye othi kazihluphi ngokuhlola ukuthi igama lakhe likhona kumbe kalikho ngumnumzana Madodana Fuyana ohlala empophoma koBulawayo.
Baphinda bazovota nganyana azilancedo. Ngoba kathesi kuyatsho ukuthi sikhuthaza ukuthi siyecheck-a amabizo but ngaze sivote still kakho kufanani izanya yakho kungena kumbe lekho siyabe sisenzela nje yona ukuthi vele sihlezi ivele iyo ephambili. So angiboni ukuthi mina ngaze ngicheck ibizo ngenzini abantu bekhuthazwa isenzani. Bakhuthaza nje ukuthi bona bangene bazibonele bazibusele embusweni wabo bahlale kube besibisela phansi bona besiya phambili. Njengalapha koBulawayo kuningi izinto eziningi aziphumeleli. Ma-mines kathesi kunje yibo abanezinto eziningi bakube sincindezela besiya phambili. Yibo abainvesti izinto eziningi bethatha wonke mapulazi abanye basuka khonale bezolima yisemu abantu bezane bathatha indawo zethu.
Unkosazana Namesi Moyo welokishini leluveve akazake vele abhalise ukuvota ethi ngoba ayisoze iguqule lutho ivoti yakhe.
Irizin engafuna ukurejista ukuvota yikuthi iphathi leyo khona yenza ukuthi impilo isiwomele thina njengabantu abadinga ama-peace job. Into zomile amakhiwa ala mali elizweni akula mali akula msebenzi siyahawula. So angiboni i-reason yokuthi ngiregister ukuvota ngoba i-government leyo khona vele isibamba buchapha thina abantu.
Abanye abalutshwana bathi bahlola amagama abo ku-voters roll besebenzisa omakhalekhukhwini. Umnumzana Patson Moyo ngomunye wabafinyeleleyo lolu gwalo esebenzisa umakhalekhukhwini namhlanje.
Sendithekhile ibizo lami kuregistingilela ukuvota. Ngadala inumber *265 to check ukuthi khona ngathiwa ibizami likhona. Hhayi ngathi lokho likhona sekuthi alandele kuna mphizaphinda ngivote futhi ngiye ngavota i-last elections edlule futhi hhayi khaya kuntsho ku-righti sibe.
Isikhulumi sikankosazana Thokozani Khuphe umnumzana Ntando Ndlovu webandla le-Citizen Coalition for Change CCC uthi abekomishini yezek ayizange isabalalise umbiko wokuvulwa kohlelo lokuyahlola amabizo oku-voters roll.
Kuliqiniso ukuthi abantu abaningi abakayihlola amagama abo kugwalo lalabo abazavota ngomnyaka ozayo. Esikubona kuyimbangela yokuthi izekhi kayizange iyenze okwaneleyo uku-advertise uhlelo lolu. Njalo amalanga afakiweyo malutshwane ukuthi abantu bonke beZimbabwe ababhalisiweyo ba-checki amabizo abo ku-voters roll.
Uyaphambili uNdlovu ekhuthaza abantu ukuthi bayehlola amagama abo ku-voters roll ngoba kungaba lokunye okuyabe kuphambanisekile kulungisiswe masinyane phambilini kokhetho.
Lokhu kuzaba lomthelela omubi kukhetho oluzayo next year ngo-2023 ngoba abantu abaningi bayathola amabizo abo engasekho ku-voters roll kumbe sebetshintshiwe bahanjiswa kwezinye indawo. Njengoba sikwazi ukuthi izekhi sike yachaza phambilini ukuthi amabizo angu-180,000 sayakhitshwa ku-voters roll. KoBulawayo khonapha kuphela izekhi ichazile ukuthi e-Country Park ku-128 bakhipha abantu abangu-1,000 ku-voters roll okungekho emthethweni njalo ongaqedakaliyo ukuthi kuyenziwe njani. So ngokunjalo sithi abantu kuqakathekile ukuthi bahambe kuma-polling station abo bayekhangela ukuthi amabizo abo abhaliwe kuhle njalo elakho ekhona yini kuluhlu lwabantu abazavota ku-election yomnyaka ozayo.
Ibandla elibusayo le-ZANU-PF lalo likhuthaza intsha ukuthi ayiphakame iyehlola amabizo ayo. Enye yenkokheli yabatsha kuleli bandla koBulawayo uFreedom Rachu uyakufakaza lokhu.
Igama ngu-Comrade Freedom Rachu, umkhokheli we-Youth League ezaniPF koBulawayo. Njengogatsha olasakhulayo siyakhuthaza ontanga ukuthi behambe bekhangela amabizo abo ku-voters roll kulo hlelo olwezekho luyaphela mhla ka-26. Lapho abantu abakhuthazwa khona ukuthi behambe bekhangela amabizo abo ukuthi bakhona yini ku-voters roll so that benelise ukuvota ngomnyaka kumbe ngokhetho oluzayo ka-2023.
Phose zonke indawo ezifakwe ukuthi abantu bazohlola amabizo abo ku-voters roll bekutshaya umoya abantu ababoyi. Ikhomishini ebona ngezokhetho yeZimbabwe Electoral Commission iqhuba uhlelo lukazulu lokuhlola amagama kuluhlu lwabelungelo lokuvota njalo lolu hlelo luqhitshwa mhla ka-26 Ntulikazi. Ngiyimele e-Studio 7 ngikoBulawayo egama lami u-Ezra Jesus Banda.
Umongameli Joe Biden weMelika uthi uzaba nomhlangano omkhulu labakhokheli bamazwe ase-Afrika ngompalakazi ngenjongo yokuqinisa ubudlelwano kanye lokuxoxisana ngendaba ezithiyeneyo ezigoqela umbuso wentando kaZulu kanye lokuhlonitshwa kwamalungelo oluntu. Umhlangano lo uzaqhutshelwa eWashington DC kusukela mhla ka-13 Mpalakazi uye phela mhla ka-15. Umbiko owethulwe isigodlo sakhe ese-White House izolo uthe kuzakhulunyiswana njalo ngendlela zokulwisana lokuguquka komkhathi osokudale ukutshisa okukhulu lendlala emhlabeni jikelele. Lanxa singenelisanga ukuzwa ukuthi yibaphi abakhokheli abanxusiweyo, iReuters ibike ukuba kukhanya kunxuswe abakhokheli be-Afrika abangamatshumi amahlanu 50. Lokhu kutsho ukuthi kulabaholi bamazwe amane abangasoze banxuswe ngoba izwekazi le-Afrika lilamazwe angamatshumi amahlanu lane 54. Umbuzo omkhulu ngothi umongameli u-Emmerson Mnangagwa yena uzanxuswa na njengoba elemelika lisola umbuso wakhe lisithi wephula amalungelo kaZulu. Umnangagwa ngomunye weziphathamandla zaseZimbabwe ezetheswe izijeziso zenotho yimelika phezu kodaba lwamalungelo oluntu. Ukuhlaziya lolu daba, uMtukameli Nkomo weStudio 7 uxoxe locubungula ezombusazwe njalo engumkhokheli wenhlanganiso yaseZimbabwe Diaspora Vote Campaign, uMnumzana Dan Moyo.
Umhlangano oqakatheke kakhulu wankomo ngoba i-United States okuqala siyazi ukuthi yiyo i-richest country in the world njalo yi-world power. Amazwe amaningi e-Africa siwabona njalo nje ebuya lapha ku-World Bank laku-IMF ngoba zilapha e-America bezocela uncedo. So kuqakathekile kakhulu ukuthi uMongameli uBiden ahlangane lamanye ama-leaders awe-Africa ukwenzela ukuthi azi izikhalo zabo ukuthi yini izinto abakhala ngazo abangathola usizo ngalo oluvela lapha e-America. Siyabona i-America khona manje iyasiza even kulempi e-Ukraine le-Russia, isithumele amabhiliyoni amaningi kabi ukuzama ukuncedisa i-Ukraine ukuthi ilwisane le-Russia. So ma kungaba lobudlelwano obuhle phakathi kwe-America lamazwe e-Africa, at least lawo angathola uncedo olufana lalolu ma kuyukuthi bazibona besenkingeni befuna usizo ngezinto ezenzakalayo.
Umongameli Emmerson Mnangagwa Moyo ubona enxuswa yini emhlanganweni lo?
Umongameli Mnangagwa ngokwazi kwami u-under i-travel ban, akavumelekile ukuthi avakashele e-America ngaphandle kokuba mayesiya e-United Nations. So because of i-ban ela akiyo yama-sanctions, angiboni mina bemvumela umongameli Mnangagwa ukuthi abuye kule summit le ebizwe ngu-Biden. Njalo futhi njengoba ushilo ekuqaleni ukuthi i-summit le izokhuluma also ama-human rights, siyabona ukuthi eZimbabwe silokhu sibuyela emuva kakhulu edabeni lwama-human rights. We still see abantu bebulawa khona manje siqeda uku-experience lo untombazana lo umama lo u-Ali obuleweyo ngumuntu wezana. So kutshengisa ukuthi eZimbabwe ama-human rights, ilungelo labantu lokhu elingekho, abantu lokhu bengelakho ukukhululeka ukubana ba-practice i-politics zabo or ba-exercise i-freedom of speech le-freedom of gathering. So izinto ezifana lalezo ngokubona kwami yizo izinto uMnumzane uMongameli Biden afuna ukugcizelela ngazo ukuthi kube lokuzwisisana lokudlelwana. So iZimbabwe I think yona ngokwayo isizikhiphile ngoba ayiqualify along those lines.
Uthi njalo uBiden bazakhulumisana ngodaba lokulwisana lendlala emhlabeni jikelele esingathi i-food security. Abakhokheli be-Afrika kukhona yini abazalakho etafuleni lapha kumbe bazelalela kuphela?
I'm sure abaningi bazoza lama ideas asebwa implementile emazweni abo. I think ilizwe elifana leZambia for instance, we sesibone iprogress enkulu kakhulu, even icurrency yabo iKwacha right now bengifunda somewhere ukuthi it's either isilingana leRand noma isidlula iRand kancane. So izinto I think mina umongameli weZambia azofisa ukuthi azikhulume lo Biden ukutshengisa iprogress abayenza, because iAmerica uBiden uthi azakunceda abantu, I think ufuna ukunceda abantu abazincedayo. So mabe siza labo ngalama projects abawenzayo atshengisa ukuthi productive, progressive, alwisana layo indlala le layo, kuba lula kuye ukuthi ancedise.
Umnumzana Dan Moyo uhlaziya ezombusazwe njalo ukhokhela inhlanganiso yeZimbabwe Diaspora Vote Campaign. Ku-Live Talk namhlanje kuhlelo asihluzeni bomama, siphatha udubo lwemvunulo esetshenziswa ngabesifazane labantombazane nxa besesikhathini. UZulu sisole kakhulu uhulumende ngokuvimba ukutshengisela obekuqoqwa zinhlanganiso ezizimeleyo kusasa, zikhonona ngokudilika komnotho. Inhlanganiso ezimela izisebenzi zikahulumende lazo zithi ziphakathi kokuqoqa ukukhalala umsebenzi. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi abaqoqa ukutshengisela lokhu abagoqela abenhlanganiso ye-Crisis in Zimbabwe Coalition basetshenziswa ngamazwe ayizitha zeZimbabwe, kodwa bona bayakulandula lokhu. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe labacubungula ezombusazwe umnumzana Simbarashe Nembaware endawonye lomnumzana Difa Dube onguye osungula lingxoxo.
Mina engakutsho babunkomo yinkulumo engakhulunywa yini, kodwa yinkulumo efungethwe yi-constitution yeZimbabwe evumela ukuthi abantu beZimbabwe bayavumeleka ukuthi nxa kukhona into abangayizwisisiyo noma nxa kukhona into abangavumelani layo, bavumelekile ukuthi bakwenze khona lokhu ukuthi batoyitoye, as long as kungela violence phakathi, as long as kungela kulimaza ama-properties abanye abantu. I-constitution yeZimbabwe iyakuvumela khona lokhu. So bekungela sizathu sokuthi abantu bayaliswe ukuthi bengenzi into abayiphiwa amandla i-constitution yeZimbabwe eyavunyelwana nguZulu wonke ukuthi iyavunyelwa ukuthi yenzi. Bengabona ukuthi besikhona isizathu sokuthi abantu bayaliswe ukuthi bakwenze lokho, ngoba nxa kuwukuthi sekuyaliswa abantu ngendlela enjalo kuyazokutshengisela ngathi mhlawumbe sekusiba le ndlela engasese yiyo eyokuphatha abantu. Kathi sithemba ukuthi wonke umuntu akekho umuntu phezu komthetho, kwathi wonke umuntu ungaphansi kwe-constitution.
Mnumzana Nembaware, nansi indaba. Uhulumende uthi kulesandla semfene lapha abantu bazama ukumgenqula, yikho esala ukuthi kube lokutshengisela.
Okubuhlungu ukuthi nxa uZulu ephakama esithi ufuna ukutshengisela ukungasuthiseki ngendlela ilizwe elisebenza ngakhona, uhulumende ubona lokhu kuyisandla semfene kumbe i-third force ngamagama abawasebenzisayo. It's unfortunate ukuthi kubonakala njalo, kodwa khona vele nxa ungakhanyela ngubani okade ezaphakama esiyatshengisela nge-Friday, ngoba iningi labantu aliqhathwanga, iningi labantu liyasebenza. So-ke angazi ukuthi uhulumende nawo wesabana ukuthi kube le-demonstration or kube khona i-march, ngoba njengokutsho kumfowethu uDifa kukhona esisekelweni sombuso welizwe ukuthi hayi uZulu anganjani angayatshengisela peaceful protest. So and okwenzakalayo ukuthi-ke asila evidence yokuthi kuzaba lo dlame. I-evidence yodlame ibonakala kuphela mzwana kwayenziwa lokho kutshengisela, then-ke sokusasingadila ngendaba yokuthi hayi kusike kwaba lo dlame, kusike kwaba lezigebengu zayadiliza i-properties zabantu. But okwakhathesi kumele kuvunyelwe ukuthi uZulu ayitshengisela. And ekutshengiseleni uhulumende angithi uthena nguhulumende omutsha, it's a new dispensation. So njengohulumende omutsha kumele avumele abantu bakhulume alalele.
Ngiphenduke kuwe Mnumzana Dube, siyabona ukuthi umnotho kawumanga kuhle, abantu bayahlupheka, badla luklubhu, akula misebenzi, izinto ziyadula. Ubona lokho kungaba lomthelela yini kundlela abantu abavota ngayo kukhetho oluzayo?
Nxa sokubuya endabeni zokhetho babunkomo sengananzelela ukuthi elizwe leZimbabwe kwesinye isikhathi abantu abaningi abakhangela ukuthi umnotho umi kanjani, ngoba sesabona ngaphambilini kusiba lezinye izimo lapho kwakusiba lo mnotho ongahambi khona kahle, kodwa kuqhubekele phambili abantu bavote bavote ngendlela ababe bekhangele ngayo. Kodwa-ke ngibona ingathi okwakathesi endaweni ikakhulukazi esemadolobheni kulo mthelelo omkhulu ikakhulu endaweni esemadolobheni, kodwa endaweni esemakhaya akula kuthelela thize, ngoba abantu impilo le abayiphilayo yokuvuka ekuseni bezidlela nje igwadla labo iyabe iqhubeka ingefanayo, akusoze kube lotshintsho. Kodwa-ke emadolobheni lapho abazwa khona ukulimala kulo okukhulu, lapho abazwa khona ukufa ngendlala, abakhangelane nama-renters, abakhangelane nama-bills yezinto eziningi, lapho bazavota bekhangele isimo abakiso ikakhulukazi esomnotho njengoba siphezulukazi kathesi.
Mnumzana Nempaware, uyamuzwa ubaba uDube lapha uthi yebo emadolobheni bangavotela elinye ibandla, emakhaya khona kanti kuhamba njani? Ngoba sike saxoxa lomunye osakhulayo ohlala emaphandleni othi kakaze asebenze empilweni yakhe, kodwa uthi lanxa kunjalo uzavotela ibandla leZANU-PF kukhetho luzayo.
Ungakhangela ukuthi emakhaya umnotho wabo weyame kwezokulima, so nxa bethola inhlanyelo, bethola inkomo, bethola ama-farming implements, uzakhumbula ukuthi ngo-2018 iZANU-PF hambile emakhaya yanikeza abahlali bemakhaya inkomo. So umuntu ophiwe inkomo ngo-2018 nxa mhlawumbe ephiwe amahefa amabili ngo-2018 kuyathi kuthiwa u-2023 segcwalisa isibaya. So nxa sekubuya ukhetho asukacabangele, acabanga njengomuntu ohlala edolobheni ovuke siyaphanda siyafuna imali sifuna umsebenzi, yena okwakhe konke kumlungela. So njengokuthi komnumzana lo elimitavi le emalangeni adlulileyo, ye emakhaya bazaqhubeka bevotela ibandla leZANU-PF ngoba owabo umnotho ama-needs abo they're catered for by ibandla leZANU-PF, osekuletha insilela-ke kumabandla aphikisayo emadolobheni ukuthi wona azahuka njani abasekeli, ngoba sibone iZANU-PF ithola ama-seats emadolobheni. So kuyena ukukhetho lomnyaka ozayo, kulapho-ke amabandla aphikisayo afuze engathi khona athi pull up their socks, cause ibandla leZANU-PF likhangele ukungena emadolobheni.
Umnumzana Simbarashe Nembaware uhlaziya ezombusazwe, ubexoxa endaweni lomnumzana Difa Dube laye ohlaziya ezombusazwe. Singekehlukani zihlobo, wathi sikhangele ezinye indaba ebezikhokhela. Mongameli Emerson Mnangagwa uvule ukusemthethweni umbukiso wabakumsebenzi wokwemba owe-Mine Entra 2022 lamhlanje kobulawayo. Izakhamiza kobulawayo zithi zilahlekelwe kakhulu ngokubhubha kukaSenator Watson Kupe obemela amalungelo abakhubazekileyo. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguGaino Gumede Saidi, ngisithi asidibaneni ngo-6:30 njalo ekuseni kusasa. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7pm kusvika na7:30pm
apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani
murara zvakanaka muri yeZimbabwe.